Mupatore edu parezinyo tiri kuenderera mberi nezvirongwa zvemusangano tiripo paground kukampena kuti tinofanira kunge tichiita kuti tigone kukunda musarudzo uri kuuya uyezvo bakasa nobata chigaro chemutungamiriri webato ndiye baba Obed Gutu nekuti muzvare Thokozani kupe purezidendi vedu vakabuda vakaenda kune musangano nemadzimai epasi rese kutanzania saka vakasanobata ndiye baba Obed Gutu
tinonzwa kuti hamuna kunyatsofara nezvakataurwa nevamwe venyu vanotungamirwa navatamisa chii chabakataura chisina kukufadzai
chisina kutifadza ndechekuti vatamisa nedura ravo vakatiendesa kumatare High Court asi chakazobuda ikoko ndechekuti tinofanira isusu tine mvumo yekunge tichishandisa zita nemasymbols emdct mushure mezvo iwo vakubuda vakutaura kuti isusu tinoshanda nezano jaji akapa mutongo iwo munhu wezano kwakuita sekuti jaji is an activist jaji munhu akabata zvepolitics haasi pamutemo but isusu tinoda kuti zvinyatsokuonekwa nemunhu wese kuti ava vanhu vagara vasingade kutevedzera zvemutemo vagara vasingade kuti kana mutemo usingafanirane navo hausi mutemo ivo vanoda kuti vazviite mutemo on themselves ndo zviri kuitika panapa kuti nekuti mutongo wakabuda haufambirane navo kwakunzi jaji nesu tiri vanhu vezana
pane zvimwe zvamakataurirwa najaji kuti muite here
jaji ndobva ataura kuti aiwa makakatano amuinawo chaiwo chaiwo ndokuti mutungamiri ari pachokwadi wechokwadi ndeupi pakati penyu saka jaji zvaakangotaura ndezvokuti endai kumatare monoitwa nyaya iyi kuti iferefetwe kuonekwe kuti ndiani mutungamiri ari pamutemo kana mutungamiri iye abuda nematare ndiye achazogona kuti ati iri saiti harigone kushandisa zita rekuti mdc kana kuti kwete